Sangano rinoongorora mamiruro nepfungwa dzevanhu Pew Research Center rinoti mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump muchange mune vavhoti vemuAmerica vakabva kuAsia vawedzera uwandu nemamiriyoni maviri kubva pavaive makore mana apfuura. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anoti panyaya pamusoro pekuti vanogadzira mitemo vari kuwana sei mavhoti. Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuAsia zvinokwanisa kuvhota zvinonzi nePew Research Center ndizvo zviri kuwanda nekukasika muAmerica, asi hazvina mafungiro akafanana mune zvematongero enyika. Amai Christine Chen, mukuru wesangano risina divi rine kwarakarerekera reAsia Pacific Island American Vote, vanoti
typically Indians and Japanese Americans.
Zvizvarwa zveAmerika zvakabva kuIndia neJapan zvizhinji zvinotsigira bato remaDemocrats. Ukuwo zvizvarwa zveAmerika zvakabva kuVietnam zvichitsigira bato remaRepublican. Pari zvino zvizvarwa zveAmerika zvakabva kuChina zvave pakati nepakati zvisina divi razvakarerekera kana kuti independent. Izvi zvinoratidza kuti mapato emaDemocrat nemaRepublican haasi kutaura nevanhu ava zvakakwana mukutsvaka kwavo rutsigiro kubva kwavari, achivaudza pamusoro pezvinangwa zvavo.
Amai Michelle Steele, avo vakazvarirwa kuSouth Korea asi vakakurira kuJapan, ndivo vanomirira nzvimbo yeOrange County mudunhu reCalifornia, inova nzvimbo ine vavhoti vakabva kuVietnam vakawanda kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muAmerica. Vanoti,
just go out there each community and you reach out.
Unotoenda munzvimbo idzi uchiedza kutaura nevanhu nenzira dzakasiyana siyana. Ndine madrezi mashanu anopfekwa nevanhu vekuVietnam namo andinofeka pandinoenda munzvimbo yavanogara. Pandinoenda kunzvimbo yakawanda vanhu vanobva kuPhilippines ndinofeka sari.
Amai Steele vanoti ivo nevatsigiri vavo vakashanyira dzimba dzinopfuura zviuruzana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190,000 pavaitsvaka rutsigiro makore maviri apfuura, vachiti
that's the way you reach out to Asian American communities. It's all same.
Ndiyo nzira yekushanda nayo munzvimbo dzinogara vanhu verudzi urwu. Unoziva chii? Mudunhu mangu tinotaura mitauro minomwe yakasiyana-siyana, asi yese inoreva chinhu chimwe chete.
Nzira yokutsvaka rutsigiro uchigugudza pamusuo ndiyo nzira inoshanda muvanhu vane midzi yavo kuAsia. Musarudzo dzemuna 2020 zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvakavhota zvichishandisa mavhoti ekutumira uye zvakakurumidza kuvhota zuva rekuvhota risati rasvika. Amai Christine Chen vanoti,
it's because
kana uine magwaro ekuvhota uchishandisa post office unokwanisa kugara pasi nemhuri yako neshamwari dzako mugokurukura pamusoro pevanhu vari kukwikwidza, ukuwo uchiwana rubetsero.
Amai Grace Meng vebato remaDemocrats uye vanomirira nzvimbo yeQueens muguta reNew York vanoti kukosheswa nevebato remaRepublicans kunoitwa vavhoti verudzi rwechiAsian kunovashusha zvikuru, vachiti
well, I think there's been an increased sense of urgency lately because
kunyange tichifunga kuti pave nekuwedzera kwemashandiro nekuti taona vebato reRepublican vamwe vavo vari kukwikwidza vachiita izvozvo zvekushandisa mitauro yakawanda kutsvaga rutsigiro. Saka tanga tichiti kuvatungamiri vetu vebato reDemocratic Party nevari kukwikwidza, honaiwo hatingarambe takangomira, rimwe divi riri kuenda nendima. Saka tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti tiri kuitawo izvozvo zvekupinda muvanhu.
Vanoona nezvemabasa panzvimbo yokutandarira yeMincon Center for Community Action, Amai Sandra Choi vanoti,
we work on it year after year here.
Gore negore tinoramba tichiedza kukurudzira vabva kure veAsia kuti vave nesimba mune zvematongerwo enyika zvikuru musarudzo dza 2024. Ndiyo nguva yekubatanidza vanhu ava kuti vave nesimba mune zvematongerwo enyika kuti
tingazive simba ravanaro mukuvaka ramangwana guru redu tose gore rino.
Ongororo yesangano repu research inoti vabva kure vekuAsia vari muAmerica mamiriyoni gumi nemashanu vane kodzero yekuvhota munambudzi wegore rino. Vanodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanogara mumatunhu mashanu chete eCalifornia, New York, Texas, Hawaii neNew Jersey. Nyaya iyi yabva kuna Scott Stearns weVOA News. Maiverengerwa neni tanonoka wande weVOA Studio 7.